Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera gumiguru 6 2018. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuuya neyena nekuti tikauya tese Zimbabwe takawandisa mabasa hakuna. Chiro tikati tikuda kutengesa anotengera muwe ndiani? Hapana. Tikati tichizamo kurarama handiti kwakatoruka handiti. Kwakatongofanana nebhondi yezvinezvi kuti bhondi riri pa 600. Saka kana ndine 600 yangu ndine 900 bhondi. Saka kana ndikaendawo mushandire ndiri pari nani. Chero izvinezvi bhondi racho handiti pariri. Chero kada unotenga uZimbabwe $100 utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500.
Vanhu vakawanda vanoshaya votizira kuBotswana nepamusana pekuoma kwezvinhu munyika.
Zvinhu zviri kuramba zvakangodai kuoma nokuti sokuzova kwenyu takabuda musarudzo. Sarudzo idzi dzakange dzichikudzwanwa chose. Nyaya iyi haisati yapera nanhasi kunyange zvazvo vamunangagwa vakanzi wahwina neboka rezeki. Asi vachamisa nanhasi vari kukwidza nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzokurudzira kuti munyika muve nekutaurirana kuitira kuti nyika ifambire mberi. Tichakupai zvabuda mimitambo yemakwikwi eChibuku Super Cup atambwa nhasi muHarare nedzimwe nzvimbo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwezvizvara zveZimbabwe zviri kupinda muBotswana zvisina magwara ekufambisa akakwana hunonzi huri kuramba huchikwira nekuda kwekuoma kwehupenyu muZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, muzvare Evelyn Katsenga, avo vanoruka musoro mudhorobha reFrancistown, vanoti namo nenzara ndizvo zviri kuvadzinga munyika.
Tinoita tuye kuno kutigara kuno tisina mapasipoti tiri maillegal immigrants kuti kumusha hakusi kugarika nekuti mabasa hasikwani. Plus iko zvino mari yacho iri kunyanya kuyadzikira zvisingaiti ende zvinhu zviri kudhura hazvisi kutengeka. So zviri nani kuti wozoshanda kuno wobva watenga zvinhu zvako kuno kuenda nazvo kumba.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Melissa Moyo, vanoti vanotizira kuBotswana nokuti mafuro emunyika iyi achiri manyoro pane ekumusha.
Tiri kuuya neyena nekuti tikauya tese Zimbabwe takawandisa mabasa hakuna. Chero tikati tikuda kutengesa anotengera muwe ndiani? Hapana. Tikati tichizamo kurarama handiti kwakatoruka handiti. Kwakatongofanana nebhondi yezvinezvi kuti bhondi riri pa 600. Saka kana ndine 600 yangu ndine 900 bhondi. Saka kana ndikaendawo mushandire ndiri pari nani. Chero izvinezvi bhondi racho handiti pariri. Chero kada unotenga uZimbabwe $100 utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500.
Mumwewo anoita mabasa emaoko ari muBotswana vaJohn Mamvura vanoti cheuviri chavanowana mushure mekushanda muBotswana chiri nani pane kumusha.
Ini ndivana 3 vana vangu vanogara kuZimbabwe. Saka ndouya ndichiuya ndichisenza kuona kuti ndichidzokera kuZimbabwe kuti vana vangu vabatsirikane. Hakumusha hakuna mabasa. Zvinhu zvakatooma kana mari yacho haiwaniki.
VaChristopher Mutsindikwa vanotiwo vakasarudza kuuya muBotswana vasina magwaro nokuda kwokuti nguva yavanopiwa pamugano ishoma. Vanoti vakazvipira kugara vachiita hwakitsi negonzo nemapurisa emuBotswana nokuda kwekuti mari yemunyika iyi ine simba pane kumusha.
Kuuya kwatinoita kunoku tinenge tichitsvaga kuti tikwanise kuti tisapote mhuri dzedu nenyaya yemaomero anenge akaita upenyu hwemararamiro atei tichiita kana tiri kumusha. Mari iriko tichikombeya nekumusha pakuveko kwayo tinoiwana nenzira yekuti pula imari ichiri kukwanisa kutenga zvinhu zvinokwanisa kuwanikwa zvekupfeka zvekudya nezvimwe zvese zvinodiwa paupenyu hwemunhu.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBotswana muzvoreseka kwenziyane wakaudza komiti inoona nezvemashandisirwo emari munyika nguva pfupi yapfuura kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda munyika iyi zvisina magwaro ekufambisa akakwana uri kuwedzera. Muzvaretsiyane vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro akakwana ekufambisa zvinosvika zviuru makumi mashanu nemazana mashanu nemakumi matatu zvakapinda munyika iyi mumwedzi waGunyana chete. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe inofanira kubatana zvakasimba kuitira kuti ikunde matambudziko ari munyika. Aya mashoko ari kubva kunyanzvi munyadzi yeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvinhu zviri kuramba zvakangodai kuoma nokuti sokuzova kwenyu takabuda musarudzo. Sarudzo idzi dzakange dzichikwikwidzwanwa chose. Nyaya iyi haisati yapera nanhasi, kunyange zvazvo vamunangagwa vakanzi wahwina neboka rezek, asi vachamisa nanhasi vari kukwikwidza nyaya iyi. Saka zvinochireva kuti vachamisa nokubata kwavakaita madhorobha, vamunangagwa vobata maruzevha pakaita mangange. Saka mukatarisa manyaya dzematongerwo enyika, nyika yakaita nyama yamire nerongo nokuti hapana kunyatsomira zvakanaka. Vanhu vakapatsanurwa kuti vamwe vari kudiviri vekumadhorobha kunyanya avari uku vekumaruwa. Saka naizvozvo dambudziko ravepo iko zvino ndorokuti tichitarisana neupfumi hwenyika pane kukakavadzana kuripo maringe nokuti nyika iyi yofamba sei.
Zvii zvingaitwe nehurumende pari zvino mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika, nokuti tinoziva kuti izvo zvinhu hazvikwanisikeke zvichigadziriswa neusiku humwe chete?
Ya, zvinhu zvinofanira kuitwa munyika inenge yakaputsika, broken country sedu, chekutanga kutanga kuunza vanhu pamwe chete tisatambo mhanya mhanya kuita chinhu. Vanhu vanofanira kunge vaine kumaonera pamwe, vanofanira kunge vaine kunzwisisa kwekuti matambudziko edu akamira sei nokuti tiri kuenda kupi. Kando rimwe dambudziko guru ratinaro iko zvino rokuti vanhu vazhinji vanoona sekuti hurumende yatakura vanhu musaga, vanhu havasinyatsoziwana kana kuona kuti tiri kuenda kupi. Kando zvinoita kuti kuve nekukahadzika.
Vakanyenze, vanhu vangade kuziva kuti izvo chii chingaitwe pari zvino nehurumende, nokuti hurumende tiri kuiona kuti iri kuedza kukwezva vekunze kuti vauye kuzotanga mabhizinesi avo muZimbabwe. Harisi danho rakanaka here sekuona kwenyimi senyanzvi munyadzi yeupfumi?
Hatisi kupokana kuti hazvina kunaka. Zvakanaka izvozvo kutaura nevanhu vekunze, asi kubaitange hama kuti vatorwa vakutye. Tisati taura nevekunze vatorwa, munofanira kutanga kutaurirana imimi muri mumba mumwe chete. Imi mabatana vanhu vari mumba, vekunze vanokutyai. Vanoona kuti makabatana, vanouya vasingavhunduki, vanouya vachiyatsozwa kuti tiri kuedza kuyanana nevanhu vakabatana. Ndo chimwe chinhu chatofanira kunge chitanga kuita, kutanga kuyanana isu tiri muZimbabwe, kuitira kuti vekunze vanyatsoona kuti ava vanhu vavakabatana vanofambika navo.
Vakanyenze, nderipi dambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa saizvozvi nehurumende kusanganisirawo bato rinopikisa reMDC?
Chinhu chokutanga ndataura nechekare, inonzi nation building, yekuti tiumbe nyika, tive nechinhu chinonzi nyika. Nyika vanhu vamwe chete vakabatana vane chinangwa chimwe vari kuenda kumwe chete. Iko zvino sekureva kwandamboita pamazondigama paya, hatina kubatana, hatina chinangwa chimwe chete, hatina gwara rimwe ratiri kutevera. Saka chinhu chatinofanira kunge tichitanga kuita ichocho chekuti tiunze vanhu vedu vange vakabatana. Ndo chinhu chikurukuru tisati tatombotaura nyaya yeupfumi hwenyika nezvimwe zvakadaro, nokuti kana tisina kubatana zvinoita sekunge majoka mbongoro nemombe moda kurima. Hazviendi mberi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazana reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Dambudziko remafuta edzimotikari rinonzi riri kuenderera mberi zvikuru muguta guru reHarare, umo vanhu vazhinji vari kuswera vari mumitsetse vakamirira kutora mafuta aya. Mumwe mugari womuHarare vakuda musasiwa. Vanoti kusarongeka kwehurumende ndiko kuri kukonzera dambudziko iri. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Zviri kuitika nezvekuti mafuta ari kunetsa kuwana. Vanhu vari kupanika, saka vanhu vakawanda vari kuedza kutenga fuel at the same time. And zviri kunetsa nezvekuti magaraji acho ari kutadza kuita keep up nedemand kudiwa nevanhu. So zviri kunetsa ndezvekuti mafuta acho paanobva asvika paservice station mizika, vanhu vanobva vaita sei, vanobva vawandira chii mafuta aya. Saka maqueue acho akareba zvisinyatomboita. Saka isu tiri kungoedzawo kuti vanhu vaita sei, vanhu vangu vasarwisane pamaqueue ivavo, nokuti pane pakuti akavhaiorensi kaakuitika futi, nokuti vanhu vari kutinza kuwirirana zvakanaka. Saka tachingotiwo semazimbabwe ngatione kuti ngatirongeteiwo zvakanaka, ngatigarei malaini edu steady kutese tichawana fuel. Ndofunga kuti sevataurira kuti reserve bank izvozvi nemaonero atiuja nemaziso edu, matraka acho anenge aakuita sei, aakudhiriva mafuta kumastation.
Chii chamunofunga kuti chiri kukonzera kuti mafuta aya ashayikwe munyika?
Kusarongeka kweRBZ, kusarongeka kweZANU PF, tinotingati ndomacouplis ezvinhu zvacho chaizvo chaizvo, kuti ndo vanhu vari kutadzisa zvinhu zvichatsofamba. Vachiziva kuti pane mota dzakawanda soso, vachiziva kuti kudiwa mafuta akawanda soo, mari dzacho dzinofanira kubuda dzichibhadhara mafuta kune nyika dzekutengesera dzikubuda nechii nenguva yakanaka. Saka pari kuita mabottleneck, pari kuitika nguva dzekuti panomboshoshayika kanonza chii anopinza fuel. Saka tokumbirawo kuti hurumende wedu aitewo planning iri nani kuti tiwane kuti chii vanhu vanowana fuel pavanenge vachikwanisa pavanenge vachida. Takusarongeka kweRBZ ndeyavangudya, havasisina maidea, vakungofedja fedja. And handifunga kuti vakunyatsonzwisisa kuti ikonomi iri kufamba sei. Ezvite zvese zvavakuita zvakungotidzosera kuna 2008. Saka isu tachifungira kutiwo manew technocrats pamuhurumende yavana mutulinube ivava vachionawo kuti chi tono RBZ governor ari nani, tonowo kuti Zimbabwe ifambo, nokuti isu tinobvumawo kuti ha zvinofanira kurwadza mishana zvisa zvanaka, asi tofanira kuonawo tese tirwadziwa including government yayo nevanhu vacho vari muhurumende. Hatingangotiwo vari kufamba nemota dzakanaka, ivo vakambopinda muqueue here? Hatifungoti vakambopinda muqueue, ndosaka vasinganzwisisa kuti chii.
Avo vanga vari mugari wemuHarare vakuda musasiwa, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tinourombo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Melania Trump vasvika nhasi muCairo kuEgypt, uko vatambirwa zvine mutsindo pagungano ranga riine mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi nemudzimai wavo Ensisa. Mushure mekushanyira muzinda wemutungamiri weEgypt pamwe nemuzinda weAmerica muCairo, amai Trump vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo inoyevedza yezvivakwa zveGreat Sphinx. Romania iri kuvhota kwemazuva maviri paurongwa hwekuda kuvandudza bumbiro remutemo yenyika kuitira kuti mutemo ujekese kuroorana sechinhu chinoitwa chete pakati pemunhurume nemunhukadzi. Kuroorana kwevarume chete pachavo kana wavanhukadzi pachavo hakubvumidzwe pasi pemitemo yemuRomania. Makateerera ku Studio 7 animi muchirongwa chinhasi ndini wenyu Rachoto ndiri mu Washington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achiti pachirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tina amai Jessica Tembo avo vanoita zvekushongedza nzvimbo pangave pari pamuchato, pangave pari pakuroorwa kana dzimwewo nzvimbo dzinenge dzichiitwa zvemafaro. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Tembo. Mungatitsananguriro kuti makatanga sei basa iri.
Thank you so much. Tinomufaro mukuru kuti ndiri pano nemi. Itanga ndoda kuti makorokoto neaward yamakareceiva kuWashington musi unoonoyu. Makorokoto makuru makatiinspire.
Aiwa, tinotenda. Tochipinda hedu muchirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti muri kuita mabasa ei ikoko kuDallas, Texas kwamunogara.
Kuno kuDallas, Texas, tirikuita mabasa emaoko. Ndinoshongedza nzvimbo. Kune vaya vanenge vaine mitambo yakafanana nemichato, mabirthday, nemagraduation, neany mutambo wekuti munhu anoda kungocelebratawo zviri kuitika muupenyu hwake. Isusu tinowanikwa tichiuya ipapo panzvimbo kuzoshongedza nekuvagadzirirawo kuvasetera matafura kuitira kutiwo pavanozotora mifananidzo yavo iyaya zvinenge zvakarongeka zvichibuda zvakanaka. Saka ndo zvatinomirira isu tinouya neteam paground tokugadzirirai imimi makarelaxa zvenyu muchigadzirira mutambo wenyu.
Makatanga rini kuita basa iri rekushongedza nzvimbo uyezve semudzimai chii chakaita kuti mugofunga kuti izvi ndo zvamakuda kuita?
Basa iri ndakaritanga muna 2010. Ndakatanga officially 2010 but musure mazvo ndaingoitawo zvekungobatsira yende ndichibatsira vanenge vachida kuita mitambo yavo but ndanga ndisati ndaisa mutengo pane zvandaiita. Saka kutanga kwandakaita ndakange ndichireza vana vangu vairi ndiri ndega ndichifunga kuti ndaita sei kuti ndiwane kamari mbichana kekungotiwo vana vangu vasarakidze kuti pamba hapana baba but vawane zvavanenge vachishuvira muupenyu. Saka ndakange ndakagara pambhedha mumwe musi ndichitobvunza Mwari ndikati Mwari ndoita sei panapa. Ndakatonyatsonzwa izwi rake kuti papakati zii svikanzi zvauri kutsvaga zviri mumaoko ako. What do you mean zviri mumaoko angu? Ndopa ndakabva ndatojekeserwa kuti ndinotoita izvi ende vamwe vanhu vari kutobhadharwa nezvo. Ndokutotanga kwandakaita kuita zvekushongedza izvi. Ndokubva ndatolaunch kampani ndikatonoregister. Zvisinewo macustomer kutotanga kutouya ende nhasi tiri pano.
Muri kutambirwa sei munzvimbo iyoyi yamunoita basa iri?
Munzvimbo inei ezvinezvi 10 years later ndopa ndakutonyatsotanga kuona kuti Euphoria Event Planning and Management yato household name yato nemukurumbira zvekutoti vanhu vakatoti Euphoria vanotoziva kuti kuna maitembo vanoita zve Euphoria. Saka kutanga kwandakaita ndakasupportwa zvikuru ne community yedu yemaZimbabwe. Unoziva kana uchitanga unenge uchipolisha up art yako nebasa rako. Saka ndakawana nguva yekunyatso polisha up zvandinoita but ndikutoona kuti now 10 years later ndakutoita branch into mamwe mamarkets ayaya andanga ndisingatombofungira kuti ndichapinda. Ndakuitira maIndia, ndakuitira varungu, ndakuitira vechispanyora. Saka ndakutoona kuti zviri kutoramba zvichienderera mberi zvokuti takutofunga kuenda pane chimwe chinhano nebasa racho but uchitanga zvinoita senge zvinorema but dzimwe nguva kutongoramba urimo muprocess now ndakutonyatsoona kutoti zvinhu zviya zvinenge zvaakutonyatsosvika pandairota kuti zvichasvika.
Kune vamwe vakateererawo vachiti ndingazvigone here zvakaitwa namaitembo munovati chii nyanya madzimai vechidiki?
Madzimai echidiki kunyanya teererai izwi riri mukati menyu uyezve teererai izwi rinobva kuna Mwari because Mwari pavakakusikai vakatoita zvavakaisa mamuri. Musateerere zvinotaurwa nevamwe, musanyanyoshea kurukunzi maita idea kunda kuda kutanga chaka chishande musati manyanyo vura muromo mchitaura taura because mwene mwema anoya iyo wei acha kuzai opinion yake iye nekuti capacity yacho haana anogona kutoku kanganisai kuti mu initiate zvamafunga kuti muite but chandoda kutaura ndiye kuti pindai mazviri chakaiswa pamoyo wako chitange it doesn't matter how small never despise humble beginnings chitange paucha chitangira ipapo even if it means kukanga nzungu kanga nzungu dzako kusvika watozonzi neomat kuno kukana kuti ne okay bazazi takuda kutosvitoka nzungu dzako saka chandinongotaura kuti ramba uchiita work on your art spend more time pazvinhu zvaunoziva kuti this is my purpose nekuti even zvikakutorera 5 or 10 years mukaverenga mabiography evanhu vari successful mumwe akapedza 10 years asati atomboziva kuti zvichafamba sei but rimwe gore panozongovhura rimwe door poita wave yaucharider or be always open kuti udzidze nekuti hauzive zvese uchitanga and itongo zvininipise ukazvininipisa uchaona pauchasvika and zvinoita chete
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai amai Jessica Tembo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda Marvelous ngatisangane zvakare nemuswe mugovera zvondo rinouya tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipawo chirongwa chaanotipakurira nemuswe mugovera wega wega icho chinonzi upenyu hwedu kana kuti our lives. Ndino gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maiya tichitarisa mamiriro akaita zvino munyika munyaya dzezveupfumi nekutiwo ivo sesangano revakarwa hondo yerusununguko vari kuona sei mamiriro akaita zvino. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMaiya.
Mazvita henyu.
VaMaiya, tinoona svondo rino kuri kutaura zveupfumi vaMutuli Ncube vakaturawo urongwa hwemashandisirwo avanenge vachitarisira kuti angaitwa mari kana upfumi munyika pamwe chetewo naGovernor Reserve Bank asi vakawanda zvikuru masangano anomirira vashandi neanorwira kodzero dzevanhu vari kuti inzira inotoita kuti vana veZimbabwe vanga vachiita varombo kupfuuridza imiwo sesangano revakarwa hondo yerusununguko munoti.
Ini ndinoti vanhu mataurira avanenge vachiita vachiona ndichasenzesa mavara echirungu anonzi democratic centralism. We cannot ignore what people are saying at the moment. And the policies dzakataurwa kana kuti zvinyorwa zvakataurwa nenyaya dzezveupfumi kana zvaiswa muzviito, ndaikumbira nyika yeZimbabwe kuti ite nguva pfupi kwazvo nokuti rine manyanga hariputirwi. Kana zviri kutaurwa nevanhu nemaonero avo zvanyorwa pasi, izvozvo tichazoona nenguva pfupipfupi. Kana tazoona izvozvo, tinodzokerazve kuvari kuti onai izvi zvakadai nezvakadai zvaakuomesera vanhu. Iyoyo pachirungu ndeye vanoti evaluation over a short period. People must be able to adjust because zvinhu zvisina kunakira vanhu.
Pane vari kuchemawo kuti hurumende naiyo Reserve Bank of Zimbabwe vakangoisa mitemo iyi neshanduko dzavakaisa munyaya yezveupfumi vasina kuita inganzi pachirungu consultation kana kuruwanawo masoro nevamwe veruzhinji. Imi munotiwo?
No. I'm sorry, Jonga, whoever said that to anyone kana kuisa pa electronic media as such may have been a person who was not consulted. Iya hake kuda ari mumwe wa paine vamwe vakaitwa consulted. He can say that government ndevanhu vanokonsulta vanhu. This is what I know. But uyo akataura izvozvo kunonga asina kukonsultwa. Saka ndiri kuti akataura ngatizvinyora pasi because zvine basa. Government may not be ainogona kutadza kuziva kuti uyu munhu ane certain noble idea yaainayo voconsulta vamwe vasina. Ngatichipai hurumende a little bit of time and then we evaluate zvanhu zvataurwa zvacho.
Kuuyawo nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushayikwa kwaakuita zvinhu munyika, imi muri kuonawo sei dambudziko irori?
Oh no, you see, look, Jonga, pane vakaita mari eriki panyika pano pano pasi patinogara kusiri kunogara Mwari nevakaita mari asi paivavo isina kuwanda seyaivavo ndo vari kuita mabusiness ava handini ndizvika icho kwadi chokuti vanhu ivavo pano pasi ndo vane simba rokuisa dzihurumende kana kubvisa dzihurumende saka iye zvino kushayikwa kwezvinhu kunongonditaurira nyaya yekuti vanhu ivava havasi kuda kushandisa mari yavo zvavasiri kuda kushandisa mari yavo kuita business ravo vari kuda kupa basa rakaoma kuhurumende kutsvaga mari yokuti ivo vaite mari ngatitenderane kajonga kuti kubva patakabvira kudhara paya paya tichiri kunetsika kuti vamugabe ngavabve paya even before and beyond vanhu vakanga vari mumabasa ava there is need money there is need profit and the profit normally pamabusiness needs to recapitalize business where are they putting their money saka vanhu vakaita saivavo vanonetsa kuronda isusu takaenda kuzvikoro zvedzinyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vakaita mari steric akatsigira hurumende anotsigira zvechokwadi asi kana asingadi hurumende iyoyo anosenzesa mari yomunyika imomo kubvisa hurumende iyoyo
konya yekuti mari haichawanika mumabhanga vamaiya asi inowanikwa pamisika mitema mumigwagwa umu muri kuionawo sei
iwo handiti unozviziva kandemire kuti kana mari isingawanikwi kumabhanga vanoendisa mari kumabhengi vanhu haisi hurumende inonotsvaga mari yokuisa kumabhengi zvinoreva kuti mari vanhu vanayo vakagara nayo havasi kuendesa kumabhengi kwacho wochiti gavhumendi chipei mari kuitira kuti vataure masoko ekusvata kwehurumende nokuti ivo mari vakaisa pasi pepiro mati dzirimomu iye zvino zvindiri pa ok come and see matoli ari kupushwa nevanhu ini ndiri kutadza kuzvitengava vari kupusha matoli mairi mane matatu mari yakaita saiyoyo vanayo vanhu people have got the money asi ndivo vasiri kuisira mari kubhengi
aiwa ndinotenda zvikuru vamaiya maita basa
tatenda
manga makateerera kumutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko rezimbabwe national liberation war veterans association vadouglas maiya muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
Tinotenda jonga nechirongwa chawatipa nhasi totarisira zvakare chirongwa chinonakidza nemugovera unotevera. Tombotarisa zvabuda mumakwikwi echibuku Super Cup Quarterfinals. Harare City 2, Highlanders 0, Chapungu 0, Caps United 0. Sezvo mutambo uyu waita mangange, Caps United yazohwina pamapenalties 4-3. Nokudaro, Caps United neHarare City dzapinda muSuper Cup semifinals. Mangwana, Dynamos iri kusangana neHerentals muRufaro Stadium. Triangle iri kubanda nawo zvakare neNichirut kuGibo Stadium.
Akanzi power etonazi ari bvunzwe price relaxa nema baby my yellow bone nice meno haiva murimi here mari ye fodya pamwe ndi landlord yaiva mari ye maroja painzi 6 mabodoro sechinja nema puti mukunwa whiskey here mababy kana kuti tenga mvura ne waya haikona dzosa change iwaya ramandipa iri baby haisi danger ndine mari panapa pakumba nekubhenge apo geji ripa fara ndakazadza tengi bagi rakaro wakunge fight ya manuchi kupunurwa homwe dzise chibage chemanuchi
nawo mumhanzi wastana uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC sezvo nguedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vakawanda zvikuru vanoshaya wetizira kuBotswana nepamusana pekuoma kwezvinhu munyika nyanzvi munyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika dzokurudzira kuti munyika muve nekutaurirana kuitira kuti nyika ifambire mberi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu Ray Choto ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 6 Mfumfu 2018 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama problems amaNdebele lamashona ngakhula ngikhona. So ngiyazwisisa i-pain yangkhona thina sibona ukuthi i-message yona le e-reconciliation and peace ngiyayikhona kupheleza ezanceda abantu.
Inkokheli zebandla lokholo lwesiKristu ye-Renewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxole bamanyane njalo kube lokuthula.
Loko sokukhuluma ngoziyambi ziyambi lokho ukuthi sifuna ukujamisa asazi ukuthi kumbe yibaba abasibhalele iprogram yethu ye-anniversary thina sithezi le-anniversary njalo uzulu wonke abalandeli bethu bayamenywa mhlanayelayo.
Umphathi ntambo wezemithelo ledalela ephalamende umnumzana ziyambi ziyambi wethusela umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Njalo kwezemidlalo seliphelele ngumphako iqembu le-Highlanders umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa ngele Harare City. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkokheli zebandla lokholo lwesiKristu e-Renewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxole bamanyane njalo lokupholiswa kwamanxeba uqobo besithi ngoba ukufuthela nakubuyisela muva impumelelo yelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkokheli ngaphandle kokuba ilizwe lilungisise umonakalo kwezokuhlukunyezwa kwabantu owenziwa kusukela ilizwe lingakatholi uzibuse kwadala ukufuthelana kalisoze lafa lathuthuka. Umnumzana King Darlington Masenda, omunye wenkokheli ye-Renewal Fellowship Church emzini we-Marlborough e-Harare, uthi uqakathekile ukuba alalele abakutshoyo uMnangagwa.
This is the way that we feel will correct the situation or the trajectory that Zimbabwe is taking.
Le hiyo ni ndlela esibona ingani ezolungisisa isimo le ndlela elandelwa ngele Zimbabwe. Sichasise lokuba kungani sisithi thina sibona ungaxolelani kungigoqo obuyisela muva kwempumelelo yelizwe. Sinye siyakholwa ukuba umongameli wethu ulikholwa lwesiKristu. Siyakholwa ukuba engathanda ukuzwa esingakho abe sesithi kuyini esingakwenza ngemva kwalokho.
UMasenda uchaze lokhu ukungaxolelani njengesikwelede somoya.
We believe that the reason why our nation is not prospering and not going forward is because
siyakholwa ukuba isizathu ilizwe lethu limi ndawonye lingathuthuki kungoba kulesikwelede somoya esasibangelayo okuyisikwelede sokungaxolelani okugcwele elizweni lethu. Sikhuluma kanje ilizwe lethu likusibanga lapho lingayindawo. Kodwa kuqakathekile ukuba uzulu wonke eZimbabwe ukuba baxolelane kulokho okwenzakala ezikhathini zangeminyakeni yangemuva. Bese sidinga indlela ezokwenza uNkulunkulu angene empilweni zethu. Asisindise abe sisisa kusibanga lapho sifisa ukuba kuyiso.
Unkosikazi Caroline Masenda, ongenye enkokheli ye-Renewal Fellowship Church, uthi uyazizwisisa kakhulu inhlungu ezilethwa yikufuthelana phakathi kwemihlobo ehlukeneyo ikakhulu kwabesindebeleni labesishoneni. Uzalwa ngumama wesindebeleni unkosikazi Masenda, kuthi uyise engowesishoneni wayakwendela kwabesishoneni njalo.
Ama problems amaNdebele lamashona ngakhula ngikhona. So ngiyazwisisa i-pain yangkhona. Thina sibona ukuthi i-message yona le e-reconciliation and peace ngiyayikhona kupheleza ezanceda abantu.
Uthi indlela yokuxolelana yiyo kuphela engakhulula uzulu weZimbabwe kuloko okwenzakala ngezikhathi ezehlukeneyo embalini yelizwe.
Ipain yabo, it's like kuyenzeka le yesterday. It's so real. So siyazwisisa ukuthi sikhulume, all of us sibuye sikhulume, olobuhlungu la ekhulume, abayenzo abakuyenzayo labo bakhulume, sibuye together sikhulume indaba zona lezi.
Abebandlaleli bathi uhulumende ulomlando ukwenza isimo sibe ngesivumela ukuba abantu baxolelane. Bathi kodwa kumele kube yinto esukela phansi kibo abantu kusabalale kuye emabandleni ezokholo, kusuke lapho kuye eziqintini lasezabelweni kuze kuyefika la kuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama. Umphathi ntambo wezemithetho ledale lePhalamende uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi umcimbi webandla leMDC Alliance owadluliselwa phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo secholera ukufuna ukugcoba uMnumzana Nelson Chamisa njengomongameli ungaphandle kwesisekelo sombuso, njalo engadilikelwa yimiduli yejele uma bengakwenza. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma kabanzi ngemva kokuvula izindlu zokuthonisisela amacala e-High Court kobulawayo izolo, uMnumzana Ziyambi uthi akukho emthethweni ukuba kube lomunye umongameli ozagcotshwa ngemva kokhetho. Ethi okukhangelelwe ukwenziwa libandla le-MDC kungaphandle kwesisekelo sombuso, njalo kazi ukuthi ngubani okhohlisa uMnumzana Nelson Chamisa.
In fact, that is treason. Once you have a president who has been sworn in, who has been duly elected by the people of Zimbabwe and sworn in by the Chief Justice, and you purport to swear yourself in, you are committing an act of treason, and it's against our laws. So I think whoever is advising him to do that, he is advising him to break our laws as a country.
Loko kubikwa kukhangelelwe kwenziwa libandla liphikisayo le-MDC Alliance kokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa ukuba bamgcobe ukuba umongameli ngaphandle kwesisekelo sombuso, njalo kuyi-treason. Angazi ukuthi ngubani omkhohlisa kangaka.
Ilunga ledale le-MDC Alliance kobulawayo unkosazana Thabita Khumalo uthi bona bakhangelele ukwenza idili lokuba leminyaka elithumi lasificamunwemunye belibandla, hathi lokhu okukhulunywe nguZiyambi. Ethi idili labo lama ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera, kodwa bayamangala ngoba ibandla elibusayo selithe laba lomhlangano waba lomdlalo webhola njalo eHarare.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa sifuna ukucelebrata iminyaka eyi-19 silokhu silisana lezanukef. Ilungelo lethu lelo njalo kusesifikeleni sombuso. Lokhu sokukhuluma ngoZiyambi Ziyambi lokhu ukuthi sifuna ukugcoba iJamisa, asazi ukuthi kumbe yibaba abasibhalele iprogramu yethu ye-anniversary. Thina sithezi le-anniversary, njalo uZulu wonke abalandeli bethu bayamenywa mhlanayela. Zaliswa ngamapolisa ukuthi zithokozelele leli langa bezitshela ukuthi kulo mkhuhlane wekholera eHarare. Kodwa okusavuma thina njengebandla le-MDC ngokuthi impilo kaZulu siyayiqakathekisa. Kodwa okusimangalisayo ukuthi izani yona yanelisile ukwenza umhlangano eHarare, kabazange bakhebe ukuthi kule kholera. Abadlali benguqu labo bahambile bayadlala because ukuthi mangalisa ke ukuthi kanti manje nxa lisithi thina singenza umkhosi wethu ngokuthi kule kholera, kodwa abanye bayafuna. So ilanga leli esilitshoyo ngelo kuhlakazela ukuthi sesile minyaka eyi-1960 xukuxana lezanu, njalo sizalithakazelela lelo langa ngoba kukhanya udaba lokholera kanti seludaba olungasenza singenzilwa.
Isakhamuzi sakobulawayo osekela i-MDC uMnumzana Love Moncube uthe uChamisa bazamgcoba kuphela ibandla elibusayo lithanda lingathandi.
thina yikiloku vele uchamisa thina sizamgcoma lo mizani ingafuni funa thina sizamgcobe benguyu umongameli ophatha intambo eziphezulu sizathu ngobana hayi lokhu esikubonayo into seziphela mtholotsho akuthacaci ukuthi kuhamba njani uchamisa ngesifuna ebe umongameli iZANU-P F yatshontsha la ma-election bariga bathini akucaci sosifuna yena uchamisa bemgcobe benguye umongameli wethu.
Elinye ilunga le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana James Nyoni uthi basekela uChamisa ukuze bahlale kuhle, nanko intengo yempahla iqongile, lamafutha ezimota awatholakali.
UChamisa siyamsekela thina ngoba sifuna ukuthi kube lo tshintsho, sibili utshintsho lokuthi abantu beZimbabwe bahlale kuhle. Khathesi sile problem efuel asiyitholi, izinto emashopu zikhwelile, so akula lutho. So impilo yakho nasenzima ngoba even uma utule bondi, ibhondi kalisebenzi, uyabulalo kodwa kuyafaka ukuthi awula lutho ngoba liyarethwa. So kunzima kakhulu, so simsekelela khona lokuthi izinto zibe right, abantu babethu laba bethole i-future e-right.
Uhulumende weZimbabwe umise umhlangano webandla le-MDC kumaviki ambalwa adlule, bethi ulakho ukumemethekisa umkhuhlane wesihudo sekholera. I-MDC ithi akukho enhlelweni zabo ukuba bagcobe uChamisa njengomongameli, kabazi ukuba ibandla elibusayo likuthathaphi lokho. Ngimela iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo ugcine useguqula ukuhlawuliswa ngomthelo okumele ubhadalwe lapho kusetshenziswa imali kagetsi oma monetary transfers, esithi amasenti amabili okumele abhadalwe kudola ngalinye kuzamele iqalisele lapho umuntu ethenga impahla elentengo ephezulu kwamadola alishumi. Amankampani ayabe ehlawulisana ngale indlela, lawo kasoze abhadaliswe lomthelo leholo lezisebenzi, ukubhadala imithelo kahulumende lakukhansili, lezinye indleko zokubhadalela ngemali yakwamanye amazwe azisoze zabhadaliswa lomthelo. Lezi mali eziyabe zisetshenziswa nguhulumende ukuthenga loba ukubhadalisa ngogetsi lazo azisoze zabalalomthelo. Iphephandaba le-Newsday libike ukuba uNcube ucine eguqula kancane lomthelo, iningi selihlabe omkhulu omkhosi lisithi lokhu kuzadalela abantu abaningi lamankampani inhlupho. UNcube ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukubana zibe lesineke kusenzeka linguquko engaba nzima ekuqaliseni kodwa ezakwenza impilo ibe ngcono emuntwini wonke nxa sokusebenzeka lula. Uhulumende sesinelisa ukuqoqa kuhle indleko zakhe kuza kubudget. Singakachapheli ngale esigabeni sethu sesibili sohlelo lwethu lolu, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Umkamongameli weMelika unkosikazi Melania Trump ufike eCairo kwele Egypt lamhlanje, lapho amukelwe ngumongameli Abdel Fattah al-Sisi lomkakhe unkosikazi Entsah. Ngemva kokwethekelela isigodlo sikamongameli, uphinde wethekelela isigodlo sommeli weMelika kwele Egypt. Wazogcina ngokwethekelela indawo ezakhiweyo ezamapyramids kanye lasesithombeni eseGreat Sphinx. Kuthi ke inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-United Nations isethule isicelo emazweni womhlaba sokubuthanisa izigidi ezedlulwa kancane ezingamashumi amahlanu zamadola 50.5 million yokuphathisa ekuncedeni inkulungwane phose ezingamakhulu amabili 191,000 zabantu bakwele Indonesia abawele ludubo ngemva kwengozi yokuzamazama komhlaba ebangele eyinye njalo ingozi eyetsunami. Okwamanje ikelani silifake ezandleni zika Chris Gande esinika uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
lingali chona njani izilukandaba mthwakazo muhle ondlela zimhlophe siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami nguChris Dande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku welowagweru umnumzana Matthew Nketa. Ya, owokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Gandhi, lapha ukhuluma lo sobhuku Nketa elowagweru.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapha?
Ye, ngapha elowagweru khathethi ngikhuluma nje ngimele inhlanganiso okuthiwa yi-Women Action Group. Inhlanganiso le imele amalungelo abomama labantwana abangamantombazana. Kungakho iyakhuthaza ukuthi izakhamizi ezelowagwelo ikakhulu ezelatshwa iklinika elowagwelo mission, elowagwelo Adventist, ezelatshwa emakepesi clinic, ezelatshwa emaboleni clinic, ezelatshwa kwetumbire clinic eShagari, ukuthi kazibe kwazi ukuthi kulohlelo oluqhutshwa yile inhlanganiso lwe-awareness ukwazisa izakhamizi ukuthi i-abortion, ukukhitshwa kwezisu, kwenziwa kuphela ezibhedlela, emaklinika, kungenziwa emakhaya, ngoba kuyingozi nakusenziwa emakhaya.
Manje lithi kwenzelwe ngapi njengoba lezibhedlela esinye isikhathi sizwa kuthiwa abavumi?
Hayi, khathesi le inhlanganiso esikhulumisane lohulumende bavumelana ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi enze i-abortion kumbe akhiphe isisu akaye kwenzela esibhedlela, angakwenzeli ekhaya. Ekhaya kuyingozi ngale indlela ngoba le nxa kukhitshwa isisu kusemakhaya ulwazi lulutshwana lokukhipha isisu, kanti esibhedlela abonomongikazi bakufundele khonokho ukukhangela umzimba womuntu. Umuntu ongumama ulamathubi ngaphakathi ayiwagcina umuntu. So nxa kuthitha emakhaya ngapha amathubi lawana ayaba affected kumbe avaleke kumbe zona izinto ezisetshenziswayo ukukhipha isisu ziyaphambanisa kube lama-infection azadala ukuthi empilweni nxa esefuna ukuthi abe lomntwana ehluleke, kathi nxa eyabe ekhithelwe esibhedlela nxa ngaleso sikhathi esefuna ukuba lomntwana akuzi kumkhathaza.
Kanti vele kuyabe kutheni nxa bona omama sebefuna ukwenza i-abortion?
Into ebangela khonokho baba Gandhi lozulu wonke welowagweru leZimbabwe yonke ukuthi umama ufika kuleso sigaba sokuthi afise ukukhipha isisu ngoba engxe umuntu oyabe emnike leso sisu esedisaphile, kumbe engxe umama lo uyabe erich nxa erichiwe umuntu angamaziyo umntwana lowo uzama ukuthi ngiwakobani, uzamgcina njani. Yikho ngezinye zezizathu ezibangela ukuthi umama afike kuleso sigaba. Kungakho yikho ubona umuntu onjengami ngingubaba ngikhuluma into ze-Women Action Group, ngoba umama ukuthi aze azithwale ngubaba. So kule inhlanganiso sikhuthaza abantu baba ngobaba, wonke umuntu ongubaba kusukisela emajakeni kusiya kubobaba abakhulileyo, ukuthi baxhasane lale imbono yokuncedisa omama. Babekwazi ukuthi umama ukuthi aze afise ukukhipha isisu imbangela enkulu ngubaba, ngoba ubaba wesi sikhathi wenza khonokho ngubalileyo.
Manje kona kuyakhuthazwa yini ukuthi bayenze i-abortion njengoba kukhanya kuyingani yinto elihlazo engavunyelwa la ngeBhayibheli?
Izimo ezinjalo Gandhi, njengobana ngisitsho ukuthi umuntu orejiweyo erejwa emnyameni onje njengaloyo yimi kuwo khathesi, abantu angababoniyo ebusweni, kodwa akazithwale umuntu womuntu angamaziyo. Ukuthi umntwana lowo amthini, uyabona ukuthi kunzima. Ucase 29 lo Gandhi.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ye, ngivalelisa uZulu. Ngiqinisa kakhulu izakhamizi zelowagweru ezelatshwa elowagweru clinic, ezelatshwa emakepesi clinic, ezelatshwa emaboleni, ezelatshwa kotumbire, ukuthi sifisa ukuthi ziyefika emakliniki azo umumo eziwubonayo olokwenza le-abortion nendlela ezenzakalayo. And abantu fisa babekwazi ukuthi ukukhipha isisu eclinic akubophisi, okubophisayo ukukhipha isisu emakhaya. Njalo ngiyabakhuthaza ukuthi zona izakhamizi ezelatshwa kulamaclinic zizame ukubumba ama-WhatsApp group ukwenzela ukuthi information le bayishaye baqokisane ngokuthi ukuhamba njalo ukhitha kwezinto okuningi sizakwazisana emoyeni ensukwini ezizayo sifisa babe aware ukuthi uhlelo lolu ngolukahulumende ngolwabantu sizosiza impilo zabantu ngoba impilo zabantu zisengozini ngasilokhu siyekela abantu bekhitshwa izisu emakhaya ngabo.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Ngibongile baba Gandhi, lami ngiyalibonga umsebenzi oluwenzayo madoda, asisebenzeni siye phambili.
Loge bekungusobhuku weLower Gqweru umnumzana Matthew Nketa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilali.
Sibonge ke uChris Gande ngokusinika uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Okwamanje sengilifaka ke ezandleni zikaSthandekile Mhlanga esinika ke ezibathelane labesifazane. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Justina Mukhokho, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Umthethwandaba waphezulu weHigh Court usanda ukunquma ukuthi ahlawulwe amadola azinkulungwane ezilikhulu elilamachumi amahlanu i-$150,000 ngemva kokuthunjwa kwakhe kanye lokuhlukuluzwa ngomnyaka ka-2008 esetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Ukuhlukuluzwa kwabesifazane kuyachiyana lokuhlukuluzwa kwabantu besilisa. Sathunjwa kwakulamadoda kodwa indawo lapho okugcinelwa khona izibotshwa zindawo ezalungiswa kukhangelelwa ukuthi zindawo ezizasetshenziswa ngamadoda. Okuthi ukuthi njengomuntu wesifazane nxa ungephulelwa ilungelo lakho ulakho ukuhlupheka kakhulu ukwedlula owesilisa ngoba kulakho kuningi oyabe ukudinga njengomuntu wesifazane ongasoke ukuthole kodwa kuyabe kubalula kumuntu wesilisa. Ukhona umama owayethunjiwe konke lo mntana kwayele 2 years. Kwakunzima ukuthi enelise ukuhlala kuleyo ndawo njengokuhlala esasekwenza thina ngoba yena wayelo mntwana. Ungaya ezitokisini okuthiwa ngamtel emapholiseni akula ndawo yokugeza. So nxa usesikhathini wena ungumuntu wesifazane uzaze uyagezana awukutholi ukuthi uhambe uyogeza. Lokhu lo mntwana kuba nzima ukuhlala kulezo ndawo ngoba indawo lezo mina lahlala khona emathathi. Ukuthi ngicabanga ukuthi umuntu olomntwana angahlala njani kuleyo ndawo. Engathunjwa labo ngo-2008 baneendaba zabo ezikumthethwandaba. Kodwa ukuthi ngizwisisa ukuthi indaba lezo kuyini okuziphicayo akuzwakali. Ngoba baningi abantu bakuleli abafuna ukuthi indaba zabo nazo zilalelwe.
Sabona laphana sesiya kukhetho lina njengenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project kukhona elakubonayo okwehlukileyo ukuthi abesifazana babengaphathwanga kuhle kulabo esilisa.
Sakubona kakhulu ukhetho lwedluleyo lolu lube lukhetho lubandlulule kakhulu abantu besifazana. Abantu besifazana basetshenziselwa ukutshaywa, basetshenziselwa ukutshaywa ngamazwi. Amanye amazwi akhona angenelisa ukuthi ngiwakhulume ngomlomo wami. Okuningi obekubhalwa ku-social media ngabantu besifazane yizinto ebezisihlukuluza kakhulu ukuthi kade kuyini okwenzakalayo. Ekugcineni sibulingani kuhambelana nenani labesifazane elicine lingena kudalela ephakende izini kumakhansili lokunye okunjalo ngoba vele ukhetho lwakhona belulolaka kwabesifazane.
Uthe ngaphambilini kwalingxoxo lanxa umuntu engaphiwa imali akuthobi ezinye izilonda.
Akukhambelani vele ukuthi ukukhangele. Ngiqede isikhathi esingaba ngamaviki amathathu ingekho emzini umntanami engelamama, umamami engelaye umntanakhe, obhuti bami bengelaye usisi wabo. Angazi ukuthi bona labo bonke bangakwana yini ukuthi bathothwe yona le imali engitholile. Ngemva kwalokho ngiphuma ukuphila kwakhona bekunzima. Sengilesikhathi kathesi ngihamba ukuthi ngihambe ngiyokhuluma lengcitshi ezibona ngabantu ababe behlukuluza ukuthi senelisa ukuthi lasithi siphile impilo efana leyabanye, kodwa akulula. Ethatha isikhathi eside kakhulu ukuthi wena sengihambe uhambo lolu sokungcono. Ngoba kwesinye isikhathi wehluleka ukuthi ulale. Kwesinye isikhathi owakwenziwayo uyakubona kusenzakala emehlweni akho. Kwethusi. Kungaba lokunye nje okukwethusayo okwenzakalayo. Njengesikhathi lapho kwathunjwa khona uyithayitha mara ngibuyele ku-2008.
Kodwa kukhona yini lapho abantu abasiwa khona kubodokotela? Uhulumende engathi ngama-services lawana awe-mental health.
Uhulumende asika kuboni. Mina uncedo engilitholileyo ngilithole kubantu abazimeleyo. Into esiyikhuthaza uhulumende ukuthi ayenze. Lakhathesi sikhangelane lo msebenzi ophambi kwe-National Peace and Reconciliation Commission. Kuza kuba nzima nxa kungela ndawo zona lezo ezenza ukuthi kube nokuthobewa kwabantu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Justina Mukhoko, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyambonga ke uSithandekile Mhlanga ngosinika uhlelo Women's Forum. Kwezemidlalo lamhlanje seliphelele ngumphako iqembu leHighlanders umncintiswano walonyaka owenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa ngeleHarare City nge-2 kanya namhlanje emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iphupho likamqeqeshi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu elokuphakamisa isicoco seChibuku Super Cup alisela kufezeka ngemva kokuba abafana beBhosso betshaywe nge-2 kanya liqembu eliphethe lesi sicoco eleHarare City emdlalweni oluqhutshelwe esigodlweni enkundleni yeRufaro namhla emini. Iqembu leHarare City lihlohlelwe nguWilfred Mubirimi kanye loWilliam Manundo ngehlandla lakuqala lomdlalo, yikanti iqembu leHighlanders lona likhuthe umbekwa kule mizuzu elitshumi umdlalo uqalile. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu uthi ukukhutha umbekwa yikho kuhle kwaphazamisa abafana bakhe iningi labo ngabadlali abasakhulayo.
We all witnessed again normally when youngsters get an
opportunity. Siubonile sonke umdlalo njalo kusuka kube nzima ukuthi abafana baphakame. Nxa bengathola ithuba elinjengaleli esilitholileyo behluleke ukulisebenzisa, kodwa kukhona engikubonileyo abakwenze kuhle ukuguqela ongalahli imbeleko ngokufela.
Komunye umdlalo wenkezo yeChibuku Super Cup odlalwe namhlanje, iqembu leCape United lidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano ngemva kokunqoba eleChapungu nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Isikhathi besiphelela amaqembu engujikile obhanqa kungela qembu elenelise ukulithayela eMambuleni. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo yokupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leCape United uLloyd Chitembwe uthena akahambelani lenkulumo yokuba iqembu lakhe selingaphakamisa linkezo ngemva kokuphuma masinya kwamaqembu aqhuba kuhle kumncintiswano weligi iZemba Mgodi zelitshele Platinum.
You can't win it until you play the last game and making sure you win the last game. So
awungeke unqobe ungakadlali uphumelele kufinal, kodwa sizimisele ukulwisa size sifike emaphethelweni. Njalo njengeqembu silokuthokoza okukhulu ukufinyelela kulesi sigaba somncintiswano.
Imidlalo yesigaba sekora final yenkezo yeChibuku Super Cup iqhubekela phambili kusasa, lapho iqembu leDynamo selizemukela khona eleRentals enkundleni yeRufaro kuthi eleTriangle lizanqikelana leLenicruit ngaseGibo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubekele phambili. Inkokheli zebandla lokholo lwesiKristu iRenewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa, bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxolelane bamanyane. Mpathi Ntambo wezemithetho ledale lephalamende wethusela umkhokheli we-MDC Mnumzana Nelson Chamisa. kuthi kwezemidlalo seliphumile iqembu leHighlanders kumncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup. Sizigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo noPraxedes Jeremiah.